Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vari kubatana nevamwe vatungamiri vepasi rino kuParis kuti vazive nyaya yemamiriro ekunze. VaObama vagara vakataura kuti nyaya yekusamira zvakanaka kwekunze idambudziko rakakomba zvikuru rekuti rikasagadziriswa ichavagangaidzwa kumukwenyi mezi yavavira mudumbu kune vechidiki mumakore anotevera. Zvichataurwa nevatungamiri ava zvichabata zvakanyanya nyika dzakaita seZimbabwe idzo dzinorarama nenyaya yekurima. Asi dambudziko guru rakatarisana neZimbabwe inyaya yekushaya mari yekubatsira varimi kuti vafambirane nekuchinja kwemamiriro ekunze. Hurumende yeZimbabwe iri mushishi kugadzira musangano wekuParis uyu. Munyori mukuru mubazi rinoona nezvekuchengetedzwa zvakanaka kwezviwanikwa vaPrince Mupazviriho vanoti United Nations pakupera kwesvondo rapera yakadaidzira musangano wenyika dzemuAfrica kuti dziende kuParis dziine chinangwa chimwe chete.
Pamasvondo maviri adarika takaita musangano wainge wakagadzirwa neUNECA tichiudedza kuti isu climate change development in Africa, and waive uri musangano unoitwa neAfrican Union. Saka zvakabuda imomo neposition ye yatingati zvinofanirwa zvichange zvichitarisirwa kubva kuCOP 21 ndo zvichange zvichiiswa muzvinangwa nezvitarisirwa zvinobva kucontinent yeAfrica. Sezvamunoziva, Zimbabwe is also part of continent. Saka munhu ane kodzero yekutaura izvozvo ndo vakuru vanotungamira African Union anovezve zvakare mutungamiri wenyika yeZimbabwe.
Kochi chaizvo chiri kupa kuti mamiriro ekunze achinje zvopa kuti mamiriro ekunze aite midigari. VaSteven Vunganai vanoshanda nesangano reGlobal Youth Forum uye ndivo vakasarudzwa kuti vatungamire vechidiki vose pasi rose panyaya yekuchinja kwekunze pamusangano wekuParis. Vanotsanangura chapa kuti mamiriro ekunze achinje.
Tiri kukonzeresa mamiriro ekunze kuti achinje tikatarisa kumedu muAfrica. Nyika dzedu dzizhinji tinoshandisa gas. Motikari dzedu dziri kuunza utsi hwakawanda, maindustry yedu ari kucreatawo utsi hwakawanda. Utsi hwedu uhwo huri kukanganisa machinjiro ekunze pakuti kwakupisisa, kwakutonhoresesa, kwakunaya, and tiri kutema miti. Miti inotibatsira pakufema mhepo yakanaka chaizvo.
Gore rino vanoona nezvemamiriro ekunze vebazi remeteorological department vaTeach Zinyemba vanoti mvura inogona kusanaya zvakanaka zviri kukonzerwa nemhepo yeEl Nino unova munongedzo wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Chatiri kuona ndechekuti mwaka inogona kuchinja kana El Nino yakanyanya kusimba sezvayakaita gore rino.
Mutungamiri wesangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vaPaul Zakaria vanotiwo varimi vanofanira kusima mbeu dzinokurumidza kuibva nenyaya yekusamira zvakanaka kwemwaka wekurima.
Ngatidyarai mbeu dzedu dzedze dzinokwanisa kurwisana nemwaka wakatarisa uyu. Mbeu tautazvanya chikafa. Kuchikafu kune mbeu dzedu dzakaita sema zviyo, munga, mafunde. Vanoda kuchibake ehe. Asi kwaane mbeu dzinokurumidza kuibva. Dzinoibva mu2 months, 3 months. Ndombeu dzinodyara mwaka uno idzodzo kana tisina irrigation.
Kochi chingaitwe nehurumende kuti ibatsire varimi nekushandukwa kwaita mamiriro ekunze. VaBarnabas Mawire veEnvironment Africa vanotsanangura.
Saka tinenge tichitarisawo kuti panenge pachigadzirwa bhajeti apa pabva patorongwawo zvimwe zvinokwanisa kuiswa parutivi kuti zvitibatsire mudambudziko ratakatarisana naro iri.
Panyaya iyi hurumende inoti haisi kusarira segotsi asi kuti itori pamberi chaipo, uye inoti yakaparura urongwa hwekuti nyika ingagadzirise sei nyaya dzekusanduka kwemamiriro ekunze kana kuti National Climate Change Response Strategy. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.